Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 8 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri vebato rezano PF vopomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza musangano webato reCitizens Coalition for Change muHarare, asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kupa dzichiri kubudirira mari kuti dzisarambe dzichishandisa marasha nezvimwe zvinosvibisa mweya wekufema. America yoita sarudzo dzakakosha dzema midterm dzichaburitsa kuti ndiana anenge ave bato riri kutonga mumatare eHouse of Representatives neSenate pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri nedzimwe nhengo dzebato riri kutonga rezano PF vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekubazve kuzvishambadza kana kuti mabhana ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamedia center muHarare nhasi. Bato reCCC rinoti kunyange mapurisa anga aripo angoregedza vatsigiri vezano PF ava vachiita havo madiro aJorgina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti vatsigiri vezano PF vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri vezano PF ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi emedia center, vakuru vebato reCCC vazoita musangano wevakavhara magoni. Papera musangano uyu vatungamirira ava kusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri muzvare Fadzai Mahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wokuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Nhasi tangisine press conference yatangitinayo, asi tashamiswa kuti mayouth ezano PF aungana pamedia center patangitifanira kuita press conference iyoyo vakatanga kuita mhirizhonga vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadefenda, hapana asungwa. Itinoti nyaya yemhirizhonga ngaimire. Bumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekushare maideas avo nekutaura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema-chema kuti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Violence yavari kuita kuzira kutiochi masamba asiyana. Violence yavari kuita iyi kuda kusvidzira vanhu kumaruzevo. Violence yavari kuita iyi yokubvarura vanhu mabhana edu emunomu idesperation. Isusu tirikuti hatisi kudzokera shure ayo.
veCCC vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato, vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu veCCC vanozikanwa vari vanhu vane mbiri yemanyepo, nokuti imimi makazvitarira musangano weZANU PF nechekuita neregaria yeCCC pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemhiri mishonga kuno kumusangano wakuru msangano vamunanga kwa president na utunga miri wese abatenderi mishonga zisine ino kuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei atitarisi ruwara rwezo mapato ematongerwe nyika kana chigadzirisa nyaya dzemirishonga
murongi wemabasa muZimbabwe Election Support Network kamai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mirishonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka
tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo nyangwe vebato variri kutonga kana kuti vari kuma opposition kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzerese mirishonga nokuti mirishonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapolice assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringizwa kwemisangano pamahofisi avo vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana.
Pano apa ndepekuti vanhu vavuye vanga vave batoriti, vanga vave ZANU-PF, vanga vave CCC, vanga vave MDCT, vezanundonga kana batoriti zvaro kana zvimwe zvizvarwa zviuye zvipire mashoko ezvoda kupira zvichitaura nevatapi venhau. Saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira chinhu chisina kunaka, hazvienderani neutongo hwechitereko.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzitaure nezwi rimwe chete panyaya yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kuita mamiriro ekunze zvichikanganisa magariro evanhu zvakanyanya. Vamunangagwa vakabatana nevatungamiri venyika dzinosvika zana vari kuSharm el-Sheikh kuEgypt kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 uyo wakatanga nemusi wesvondo uye uchipera musi wa18 Mbudzi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi vamunangagwa vati nyika dzakabudirira dzinofanira kuzadzikisa zvadzakavimbisa nyika dzichiri kubudirira panyaya yekudzipa mari yekuti dzigadzire mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema dzakaita semarasha. Vamunangagwa vativo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dzekumawirira zvirukanganisa zvikuru hurumende yavo muzvirongwa zvekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Greater progress would be made on our climate goals were it not for the albatross of illegal economic sanctions imposed on our country. We demand the immediate lifting of these unwarranted and punitive sanctions. And we are ready to play our part in addressing climate change and other challenges that face our world.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzitaure nezwi rimwe chete nekuti hadzina kubatana padano rekuti dzoramba dzichichera mafuta ekufambisa dzimotokari nekushandisa marasha here kana kuti kwete. Zimbabwe ichibatsirwa neChina iri kushandisa marasha kugwenya remagetsi rekuhwange. China iyo inonzi iri pamberi kusvibisa mweya wekufema inombopa zvivimbiso zvekuti icharega kumira kushandisa marasha kana kubatsirawo nyika dziri kuashandisa dzakaita seZimbabwe. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vange vachifara kumusangano uyu nemari inosvika mabhiriyoni zviuru zvisere nechidimbu kana kuti 8.5 billion yekubatsira nyika yavo kuvandudza mhando dzemoto yavakapiwa nenyika dzinosanganisira America, Britain, Germany, France nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. South Africa iri pachidano chegumi nechitatu panyika dzepasi rino dzinonzi dzinosvibisa zvakanyanya mweya wekufema. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu vanotiwo misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo hwokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze. Uhurongwa hwetingati women nationally determined contributions, uhurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze. And zvakaonekwa nenyanzvi nama experts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino, tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwemaNDC, hahukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvakati nezvatataita. Saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivanduze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi.
Nhumwa yeAmerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vaJohn Kerry vati sarudzo dziri kuitwa nhasi muAmerica hadzisi kuzokanganisa gwara reAmerica munyaya dzezvekudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
America iri kuita sarudzo dzakakosha zvikuru nhasi kana kuti midterm elections, izo dzakakoshera kuti nderepi bato pakati peDemocratic Party neRepublican Party achange ave bato riri kutonga matare eParamende. Pari zvino mudare reHouse of Representatives maDemocrats ane nhengo mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 220, ukuwo maRepublicans aine nhengo mazana maviri negumi nembiri kana kuti 212. Mudare reSenate pari zvino dare reSenate rine nhengo makumi mashanu kubva kumaRepublicans nemakumi mashanu kubva kumaDemocrats. Asi nekuda kwekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party vanovhota kana paine mangange, bato remaDemocrats ndiro riri kutonga muSenate. Pane sarudzo dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru kuPennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada neWisconsin. Marvelous Msanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuWisconsin, amai Lucy Ndongwe avati vari kuenda kunovhota.
Zvakakosha kuti vanhu vanoka vachivhota nekuti vanosarudza vamiririri vavo vanoratidza mavalues avo nezvinhu zvakavakoshera paupenyu. Zvakare kudzoka vanhu vachimbotovhota nekukumbira kuvhoterwa, vanenge vachibvunza kuti zvamashandiro andiri kuita ndiwo here anokufadzai, ndoramba ndichidaro here kana kuti ndogadzirisa. Saka zvinhu zvakakosha pakuti zvinopa inzwi to the ordinary person.
Tinoona imomo muWisconsin iri kunzi ndoo imwe yemastates avanoti mabattleground states. Vakamira sei pari zvino? Ndianani vari kukwikwidza?
MuWisconsin pane mareces akati wandei. Panotangira yekuSenate. KuSenate kuna vaRon Johnson vari kukwikwidzana navaMandela Barnes vemaDemocrats. Anga ari mupari zvino anga ari muRepublican vaRon Johnson. Tiri kuona makwikwa acho anenge akaita mangange nenyaya dzokuti Wisconsin vanoiconsider hongu sekuti battleground state, but is also a purple state. Kana ndichiti purple state zvinoreva kuti inogona kuenda chero kumaRepublicans kana kuenda kumaDemocrats, zvichienderana nekuti munhu wacho ari kuda kuvhoterwa ari kunyanyomirira zvinhu zvakaita sezvipi.
Unoona pane zvingadzidzwe here pakufambiswa kuri kuitwa sarudzo ikoko kuWisconsin kwamuri nekufambiswa kunoitwa sarudzo kuZimbabwe?
Yeah, ndinoti nyaya huru yendakaona ndeyekuti anoita kurwisana kwema ideas kwete kwemuviri kana kupisirana dzimba kana kurovana ene unogona kuwana mudemocrat nemurepublican vachitomwidzana ti vachitodiscussa pasina mhirizhonga saka zvinhu zvakanaka zvekuti tikwanise kunge tichidzidzawo senyika yedu kuti vanhu vanokwanisa kuita sarudzo no, uye vachibva pamadivi akasiyana and uchimiririra divi rako zvakasimba asi usina kana kuguma umwe munhu asi ingori nyaya dzepfungwa nezvamunenge muchida kuitira uye zvakare kunyatso leya pasi zvaukufanira kunge uchinoita vanhu vachizokubvunza kuti makore mashanu apfuura takambokupa mandate wakadii uya uzotitaurira zvawakaita
vanga vari amai Lucy Ndongwe Chikovero vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari kuWisconsin muno muAmerica. Vesangano rinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose veWorld Diamond Council nhasi vashanyira nzvimbo iri kucherwa mangoda yemarange kumaNicaland. Izvi zviri kuteverawo kusarudzwa kweZimbabwe kuti ive sachigaro weKimberley Process. Asi vanomirira vagari vemunharaunda yekwaChiyadzwa vanoti varambidzwa kuratidzira kwavanga varonga vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa kusanganisira kwavanoti kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto uye kusapiwa zvavakavimbiswa kusimudzira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
The World Diamond Council isangano rakamirira industry kana kuti mabhizimisi anoita nezvengoda pasi rese. Asi vane mamembers avo akatekeshera mamwe acho vanoita zvekumaina vakaita sana Aurosa ivavo vana DBS mamwe acho makambani anoita zvekugadzira yatingati jewelry zvuma zvinenge zvakagadzirwa nemadiamonds.
Sei zvakakosha kuti vashanyire Zimbabwe panguva ino?
Zimbabwe ndo yachair weKimberley Process for 2023. Saka nekuda kwaizvozvo World Diamond Council iri muno muZimbabwe kuti ikwanisewo kuona kuti zviri kufamba sei maringe nekucherwa kwemadiamonds munyika uye kuti vangabatsire sei kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuwana zvairi kuda kubva pauchairmanship wayo. Saka ndosaka pavakabva kuKimberley Process plenary kuBotswana vakabva vangonanga kuZimbabwe kuti vambonoonawo zviri kuitika kwamarange nekumbotarisa kuti maripots avari kunzwa nezviri paground zviri kuenderana here.
Tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vekwamarange vanga vachida kuratidzira. Mukatiudze kuti zviri kufambawo sei semanzwiro amuri kuita.
Vanhu vekwamarange vari kutorawo mukana iwoyo kuti vaedzewo kuratidzira kugunun'una kwavo kusafara kwavainako nekuda kwekuti ngoda dzepamarange hadzina kushandiswa kusimudzira upenyu hwevagari vekwamarange. Tichitaura kusimudzirwa kweupenyu hwevanhu tiri kutarisirawo kuti mari dzengoda dzinobatsira kugadzirawo migwagwa yemunzira dzinopinda mamarange nechikonzero chekuti migwagwa iyoyi iri kukanganiswa nekuda kwemazirori anoshandiswa nemamining companies. Chimwe chiri kutariswawo zvekare inyaya yekuti kliniki yekwamarange inonyadzisa kuti muti ikliniki iri padhuze nepari kucherwa ngoda. Vanhu vari kuti hurumende ngaisimudzirewo kliniki iwe kana chipatara referral hospital yemarange. Kwotewo zvekare kune ishu yeconcession yekuti hurumende yakasovimbisa kuti Marange community ichapiwawo nzvimbo yavo yavanochera ngoda dzavo. Kana vachera mari yacho yoshandiswa kusimudzira upenyu hwevanhu vamarange uye nekupedza urombo mukati menzvimbo yemarange.
Mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Ah.
Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasurose gorerino. Batana ine Voice of America mumemberero zemakwikwa yakakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupa izvi zvere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura pamwe nezvikwata zvinangoshamisa vakawanda kumakwikwa aya tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoa. Tinenge tiri kumakwikwa aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa nestudio 7. Nati batanei mukuona zvidovado nemashiripiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup. Vateereri muri kuyeuchidzwa kunge muchitevera zviri kubuda kumakwikwi eWorld Cup kuDoha. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nhasi yatemera zvirango kechipiri mumavhiki maviri kumakambani emuAfrica anonzi ari kupa mari chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Zvirango izvi zvatemerwa makambani emuSouth Africa kunyanya. America inoti yakatemerawo zvirango kame kachikwata kaitengesera veIslamic State kuSomalia. America inoti chikwata cheISIS chave kutandavara muAfrica mushure mekukundwa muhondo dzekuIraq neSyria. Bazi rezvemari muAmerica reTreasury's Office of Foreign Assets Control ratemera zvirango vanhu nemakambani vanodyidzana neISIS kusanganisira Nufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbar na Umar Akbar. Makambani avo ari munyaya dzekuchera goridhe, kuvaka nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti nyika yavo yakagadzirira kuita nhaurirano dzechokwadi nenyika yeRussia. Vati vanoda nhaurirano kana Russia ichibva mumatunhu ayakapamba uye kuripa vanhu vayakauraya nekusunga vose vakapara mhosva dzehondo idzi. Zvichakadaro, North Korea iri kuramba zviri kutaurwa neAmerica zvekuti iri kubatsira Russia nezvombo zvekurwisa Ukraine. Kuona kubudirira kwarinoti kwakaita zvirongwa zvaro zvekutanga zvekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nekusunga inflation kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi nebepa nhau reSunday Mail svondo rinouya riri kuwedzera zvakare mamwe mapeni egoridhe ane uremu hwepasi pasi anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 achange achidirwa pamusika. Asi urongwa uhu wagara uchisimudza maonero akasiyana-siyana kubva kunyanzvi mune zveupfumi, dzimwe dzichihupembedza asi dzimwe dzichishoropodza. Mumwe wevari kupembedza danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri ndiDr Prosper Chitambara, avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, avo vanoti kuparurwa kwemapeni madiki-diki aya kuchapawo mukana kune veruzhinji wekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nekutenga mapeni aya.
Atingi danho rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana wokunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munozova imidonzo rehurumende uye wodonzo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka itingi zvakakosha.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr Charles Mutasa vanotiwo kuuya kwemapeni egoridhe kwave kuonekwa kubatsira kwazvo sezviri kuonekwa nekuderera kweinflation kwakaitika mwedzi wapera.
Saka zvakaitwa neMinistry of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Asi ndoona kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai mutambasere vanoti hapana zvikuru zvati zvaonekwa zvati zvaburitswa nekuuya kwemapeni aya. Muzvare mutambasere vanoti vano vanongonzwa kuti kwatengeswa mapeni akawanda zvakati asi hapana umbowo hunoiswa pajekerere.
Chekutanga panyaya yemagold coins iri kutaurwa, indakamirira voruzhinji hatina zvatinoziva pamusaka pekuti gold coin iri hapana kana akamboriona kana kurifemedza kuti riri kutengeserwa ani, riri kutengeserwa kupi. Naizvozvo isu seruzhinji hapana munhu ane umbowo hwekuona kuti magold coin aya ari kutengeserwa ani, ari kumatenga acho vanhu vakawanda zvakadii vari kumatenga, uye vari kumatenga vachiita yekuchengeta here kana kuti vari kutengeserana, hazvina anoziva.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe vari kuti mapeni egoridhe aya pamwe nemamwe matanho avari kutora akwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation. Zvirongwa zvehurumende zvinoda mari zvinosanganisira mabhonasi evashandi vayo, zvirongwa zvekurima zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme uye sarudzo dzichaitwa gore rinouya zvinogona kuisa mudondo urongwa hwose uhu. Mapeni ari kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya aya anonzi achange achitengeswa nemutengo wemadhora ekuamerica pamwe nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wegoridhe pamisika yekunze yezuvaro sezviri kungoitwa pane mamwe akaburitswa kare. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vakazivisawo kuburikidza neSunday Mail kuti kubva muna chikunguru mapeni anodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 atengeswa munyika. Zvasarira kuonekwa kuti mapeni achange ane mutengo uri pasaya kana adirwa munyika veruzhinji vachaatambira zvakadii. Munhau dzemitambo, nhasi tine hurukuro naLloyd Samaita Mutasa, murayiridzi wechikwata cheGreen Fuel chekuchisumbanje, icho chakakwanisa kubudirira kupinda mukasto Laga Premier Soccer League. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu Studio 7.
Handi muri kuona chizini yakakurumidza kupera, tekuti tikaita gadhiri yedu semafungiro atinoita isusu nerimbisa kuti vakomana patinozotanga vachaona vachange vachinakidzwa nemutambo. Hazvisi zvitsva kuti tipinde mupremier league kuitira vatungamiri vari kuno. Tine mapurazi futi akanga ari muleague imomo akambotambira imomo. Tine vana zvevari vanga vasati vatamba asi vane meto desire yekuda kuratidzawo kuti isusu tine zvatinazvo. Mukaona vakomana vachitamba vachisvika palevhel yekuti unotamba 28 games isina kudyiwa, inogona kuzoitwa iri division 1 but it says something about what the degree vari vatambi. Saka tichida kuti tiita gadhiri yedu zvakanaka sematarisiro atinofunga wese makokis tikave nekuwirirana tikave nekubatana semhuri kuno kuzinziwa. Ndinodaira kuti tinosvikawo kumalevhels akaita sezvaakuitwa nana Platinum nezvinhu.
Tichitarisawo kuti chikwata chenyu chinotambira kuchisumbanje, zvakakosha sei mukusimudzira nhau dzemutambo munyika?
Zvinofadza zvikuru nekuti mukaona kumashure uku iyeyo nzvimbo iyo hayanga kuchemberi nzvimbo yaitaurwa nezvavo kunyanya nenhau dzegora kunyanya chipindo sauti ine chisumbanje nokekutanga kuti kuti timu ipinde mupremier league. Saka zvinoita kuti bhora rispredze munyika dzese. Pane vamwe vayo vanogara kune chisumbanje vanga sina kutombogara voenda kuHarare kana kuBulawayo vanga sina mifaniyoyo, but kupfurikidza nekuziva kuti kwavane timu yavo inonzi Greenfield kana vana vanotamba kunana chipinde kuyekuyo zvapapa dhinzi zvekuti vanozoitawo rudo. Nekuti kana isu takatanga kutamba bhora taitoona vanaibhodhikatori vaa vachitamba ndo vakatiinspaya kuti tizoita zvatakaita. Vana vachitamba bhora vachiona matinzi aya avaiona mutv aakusvika munzvimbo dzavanoraramira vanoda kuteedzerawo. Ndinodaira kuti kana hakusi kubhora chete asi nzvimbo chaiyo inoshanduka. Mukoma
Lloyd vanozivikanwa nekusimudzira vakomana vechidiki, ndevapi vamuri kutarisira kuti vachashura mari kubva ku Greenfield pane vakomana vamuri kutamba navo vechidiki
kuno kuzvinzwa papa musi tinakomana vezvana tinashe munemo vasati vazvitanwa asi vakutora kudzamirizwa kana tachaira zvana tinashe munemo tachaira zvevanhu vakaita sana kama vhinga vekuruu Madrid kuti hambe muiona kuuya kwakaita ana kama vhinga vachitorerana katimero ana tinotenda majamanda ana Victor Machopa tinavo vakomana vechidiki vachaira vachiratidza kuti pane zvavarida kuratidza munyika yezimbabwe
tinotenda Lloyd Samaita Mutasa ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Gaina Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Njebele. Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze abantu bangene eCape Town ibethithibele njalo bafunge ethusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezigcothoza izanu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngaba kubandla lezanu PF.
Abantu kade bevota baningi babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli but okwakhathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabathabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngelezanu PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli izindaba.
Unkosikazi Fatsa Imayere isikhulumeli sebandla le-CCC utshele intatheli izindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba eHarare. Umayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa umayere uthi kabesabi lutho loba bethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene ekhethweni bethithibele njalo bafunge ethusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezigcothoza izanu.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshengelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungiswe udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le MTC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla lezano PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dlovu okubandla lezaphu.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla lezano limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota, njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi ezokuthi bethusela abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokela ibandla leNational People's Party uthi ibandla leCCC leleZanu PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations, African Union, SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations. Why izoyeka umnangagwa etathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zaseZimbabwe izalo PF, police izalo PF, military izalo PF, onke namaground aseZimbabwe, zonke indawo ngezezalo PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC bayeke ukusetshenziswa nezano PF.
Umnumzana Munashe Mdutsa okubandla lezano PF uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sesiya kukhetho. Kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sesiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi izalo PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bethi ha salitshele ukuthi bafuna ukusigqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezame ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla lezano PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zivika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo lwenziwe imisakazo lenhlanganiso ezithiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elamaRepublicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezithiyeneyo, njalo kuzaqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers of Kichwa ngu Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-e-voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe sayakuma elayinini for over 2 hours.
Bebe banenge lapho abantu?
Bathe bona ngesonto lange-Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla nje ngoba uyathi ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo. Namhla khona kunjani ama queues ama lines made yini?
Ye ngithembukela iTV ngingawaphumi endlini. Bekulabantu abaningi ngoba ama police stations avule ngo 6:30 ekuseni. So abantu bebesememile ema line ngidala.
Nxa kulophenyo solwenziwe khona ngapho eOhio kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama Democrats lama Republicans
lapha eOhio siyakwazi ukuthi sile Senate eqhakathekile eka Tim Ryan lo JD Vance so bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge 1 point bathi abantu kade bese line nabaningi yabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iphathi but siyabona ukuthi abantu kade bekuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethi was sold to the polls encediswa ngama-church bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapho esilala khona kugcwele abantu abavele esomalia bebegcwele pham labelungu labo bebegcwele so hayi okwakathesa kubonakali but bathi bona ama-Republicans angantho azanqoba ngoba izinto zokudla le economy yize eqhakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Ringayi sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolukhetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe usikhwica mfundo Jethro Mpofu.
Nga ama-Republican ethe athatha kuzaba lokumunxana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi yilaba abalombuso ofumbetheyo o-conservative. Njalo balama policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing kunzima ke lapho kodwa kusenjalo ke lawo ama-democracy siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono kodwa ubufaka zobuphansi ukuthi i-America izoba yi-America emhlabeni xa isiphumela ngaphandle siya e-Africa isiya e-Asia isiya e-Europe i-America izogijimisa ama-interest e-America kuyisandla sama-Republican kubisandla sama-Democrats ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba i-America egijimisa ama-interest ayo lamandla ayo emhlabeni ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili ngobani abazaphuma emuva sibhekile sizobona kodwa-ke iqinisa ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ikuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele lokho esingathi i-geopolitics ngesiNgisi.
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba uTrump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawafiphaza amalungelo abantu phakathi kwayo i-America langaphandle kwayo. Osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuzakwenza lokhu kuqhubekele phambili. Kugcine kulamazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo abaconservative njalo abangathi balingela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumelo umhlaba uyesabele ngoba ama-Democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni kodwa bayafihla uchuku bayafihla udlame bayafihla inzondo kuyinto ama-Republicans angayenzi.
Sithi njalo nqobe ama-Republicans athathe i-Senate athathe i-lower house ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba uBiden okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zephalamende sezandleni zama-Republicans.
Kuyasekuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso uyabe lawo amandla kodwa amandla akhe abe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efake ezinomasi kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwakhe ngokupheleleyo. Ngakho kuzabe sokumunqanise kwafipha zamandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule abuse akhokhele isizwekazi sase-America.
Usikhwica mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Ntungameli Nkomo eseJohannesburg kwele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Iziphathamandla zemigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. Abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaselakeleyo ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube ngunhlanhlanyuke iminyaka yakhe angilaqiniso leminyaka yakhe sizoba ngudanisa thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo ukuthi kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo.
Bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe.
Abaningi kakhulu abalapho izizalwane zeZimbabwe.
Owabika manje umkhosi wona lo
owameneza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso zameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjiswe emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
thana inani engalitho makade kuthatha abakhotheshini akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sitha amaranda ngithi
yes amaranda
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulingani Ndlovu oyihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya
ekhaya kungaphi
ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balabo okadanisa thiri ukhona usesowetu okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi then okalimikani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele ezomali ungatshela ukubani utholakala kunamba
I think sebekungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo numbers zabo I'm sure ikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngiyalo okibokadanisa thiri unkosikazi wakhe ithi 0653525251 ezami 0849599339
unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg ngocingo. Njalo umncintiswano omkhulu lonyaka xhumana le VOA uzwe konke ngomdlalo lo silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqethi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo eliza yethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. sakhe sizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abezindaba abe Associated Press bavika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamachumi amabili lambili 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma le-Russia. Kukhumiswane umlotha uma ele-Russia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu yikukhudumala komkhathi. Abezindaba be-Reuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamathumi amathathu, 27.7 million, babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuswelakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Mina ngisebenzisa ukuthengisa impahla ezokugqoka i-flea market kobulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi uhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa isigqoko esinjani?
Ngisebenzisa ukuthengisa izigqoko zabantwana kezabadala. Sananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukuzisebenza yikho ngani kuleyo mali ingcono. Hhayi, ikho engiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emefina sibuye lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirt, amakepisi, lakho konke nje kokugqoka. Lezicathulo.
Ikepesi nje le yembe imalini?
Hayi, amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabona ukuthi into zangkhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kuyenze sifanise intengo yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo khonapho bo-$20 siya phezulu.
Wena uyabe uthenga imalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, from 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Isicathulo ejayelekileyo nje ngemva kokuthi sengike ngayithengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, akufanani. Yena manje ziyakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ingathi kathi kudejwe kubile kuthathu namasebenziswele kokho kudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende egombani ekugcineni, uyabe uthole okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole maybe okungabanganga ku-80 maybe $200. Sekusiya ngokuthi kuthenge njani, njalo okwenzakalayo ukuthi kulezi khathi lapho i-business iyabe iphansi then lapho hayi ukuthi ukuthi imali yangikhona iyabe iphansi, kodwa ngenxa yokuthi kuyathenga sile $80 to $100 ngalendayo nje eziprofit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi kule ndlu yini kumbe ubhatala irenti?
Xa lapho kuthe izimpahla zami zadoja, hayi kuyaphileka.
Ye, kodwa irenti-ke awubhatala irenti khonapho?
Ngiyabhatala irenti lapho engihlala khona, so irenti yami engiyibhatalayo $30 ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hayi, khonokho nje ukuthi igrosari yenyanga nokokugqoka kuyenelisika.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu yabe mhlawumbe esebenza ngaphansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza ngesikhathi sakho ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kuna leyo mhlawumbe uyabe ihola ngenyanga ungawusebenzela umuntu.
umnumzana Thompson Dlovu uthengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo, sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo ye-World Cup eza kwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxele uThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Umdlalo we-World Cup ikakhulu kithi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa idlalizane liba khona kuba lokukhangelela ukuthi kuzohamba njani kuze kuyefika ilanga lokugcina kule i-World Cup eqala kwelakinyana. Amaqembu esingawakhangelela yiwona lawana ahlala hlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele o-Argentina, labo o-France bekuthi amaqembu anjengabo-Portugal lawo engaba nethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zeneke zihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo o-Germany, o-France, nabo o-Italy. Yiwo amaqembu esiwakhangelele ukuthi mhlawumbe azakwenza njalo. Lokuphendula indlela eyindlela elandelwa ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo, bagcina bethola abalandeli abaningi kodwa kubandisa ukudanisa ngoba nxase kusiya phambili ngale kungani kuyabasinda. Ngelinye lalo qembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala, kodwa hhayi alikho kumaqembu aphambili anamathuba okuthi engalisukumisa inketho.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kulamaqembu akhona ngale, ungathini ngawo?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi achala uvalo ngamabizo abe esala la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kumakota final, libe yiliqembu lakuqala elafika kumakota final. Kodwa lokhu kwethula kwenike umbekwa ukuthi nxa umbekwa lwami ngasofa hhayi sebe sesiphumelele i-Uruguay sese sinqobile sisiya kukota final. Kodwa lokhu lakho kwethula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo. Kodwa sikhangelele ukuthi hhayi wona amaqembu anjengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi lomsindo ikakhulu owemali, uyakwazi ukuthi khona nasi siya khona nokuwekuthapha amaqembu e-Afrika andise umsutsho kakhulu into ezemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungelamali amaqembu anjengaboSenegal khangela ubone abadlali abalapho bana abadlali ababendimela kakhulu asikedlale esiqongweni somsono wenguqu. Ngakho kesisiya ku-World Cup akulalutho akulavalo abazatshaya yilo, kodwa okwandisa ukuhlupha yibudlwangudlwangu bezimali. Kodwa angithi lapha bese ngifuna ukuthinta nje abadlali khonapha nge-Afrika ikakhulu kusendele Senegal ngakhangela abadlali abalitshalelayo, hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khatshana lik.
Lapho lizwe uThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo. Live Talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singeke hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele-Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangelendisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.